Kinda boy.
Ndichori zim ruseva makuseni acho ndamuka ndageza. Ndashika ndari tipei mukombe tipei rukweza. Smart attire head to toe ndakatopfeka ka blazer. Ndakatopfeka ka patch ndakatotasha ka hatch. Last line ndanyepa propaganda sevaridzi bepepa. Hamundirambi hamundizivi hatina kutombodeta. Rinda ravashe rinotoyera rowanikwa chakabeta. Dzaiva mbakumba pambo mazivano ndokwa kutweka. Vanotiziva ziva 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 vanotoketa. Kwedu nyemba tinokwezha hep to pena seta pena ena. Kwenya vangwa gwenya swera chimbumuza arashena. Chikoro lena mopinda machena changu chana chava ngwenya.